TC. Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 10 kukadzi 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Tinoona zvauya nehurumende zvichienderana nezvatakakumbira kuti vafane kutipa. Mushure mekunge hurumende yati inokwanisa kuzotarisa masalaries edu, vaine chiono chekuti vati oro vachiisa kuma US dollars.
Zimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions inoti pari zvino inotambira mari yapiwa nehurumende nhaurirano nehurumende dzichienderera mberi.
Imari isingakwane dhata, kutenga dhata mwedzi wese rewifi rinoda 4,360 wozwa wedzerwa 3,600 tichidzokera kubasa. Unenge uine dhimoni rechirombe ukaona uchidzokera kubasa pakadaro.
Asi vamwe vashandi vehurumende vanoti hurumende hapana zvayakaita zvinovabatsira.
Nyaya iyoyo yakazoro tungamirira kuti vaprocese rimwe gwaro ravakabudisa riya rinoti zvisarudzo zvatinoda. Saka tatiri mukati mazvo tichikurudzirana kuti semabereki tisimuke zvinosimba, zvine simba zvisina kutya.
Sangano reZimbabwe Heads of Christian Denominations rinokurudzira vezvemitemo kuti vaite basa ravo nemazvo munguva ino yegadziriro yesarudzo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano guru revarairidzi reZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA rinoti varairidzi vachadzokera chete kumabasa kana vapiwa mari yavo yemwedzi uno uye mabhazi kana zvimwe zvikwanisiro zvekuti vakwanise kuenda kumabasa. Mutsamba kuvatori venhau iri mumaoko eStudio 7 mushure memusangano wakaitwa nezuro, ZIMTA yakati kana izvi zvaitwa varairidzi vanogona kuzodzokera kumabasa, dzimwe nhaurirano dzichiitwa musi wa16 kukadzi usati wasvika. ZIMTA inoti inotambira hayo kupindira kwemutungamiri wenyika kuti vawedzerwe mari nekupiwa zvimwe zvekuvarerutsira kunyange havo vari kuti pane zvakawanda zvichiri kuda kuitwa. Hurumende yakawedzera mihoro yevarairidzi nezvikamu 20 kubva muzana uye kuti imwe mari inosvika zana remadhora pamari dzavo vaipihwe iri mumadhora ekuAmerica. Mutungamiri wesangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions Amai Cecilia Alexander vanoti pari zvino vari kumbotambira mari iyi asi vachiti nhaurirano nehurumende dzinofanira kuenderera mberi. Ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Tinoona zvauya nehurumende zvichienderana nezvatakakumbira kuti vafane kutipa. Mushure mekunge hurumende yati inokwanisa kuzotarisa masalaries edu, vaine chiono chekuti vati oro vachiisa kuma US dollars, vati izvozvo vaizozvikwanisa kuti zviita muna April. Saka isu takaona April ari kure, ndosaka takati ngavafane kutipa mari yakadai.
Sei muri kuti zvakakosha kuti mupiwe mari nemadhora ekuAmerica?
Takadaro kuti tipiwe maUS dollars nokuti munoona kuti maUS dollars tikapiwa zvinotibatsira kuti mari iyoyo inokwanisa kutenga, tinokwanisa kungoitambira ichitenga. Zvasiyana nepaya patinowedzerwa maRTGS akawanda pekupedzisira topedzisira chitanzani kunototenga nokuti US dollar inobva yakwira, nokuti zvese zvekutengeswa nemaUS dollar saidza unonzi bhadhara US dollar kana kuti zvinomultiplaiwa kuti zvienderane neUS dollar. Saka izvozvi zvitazvona zviri zvinhu zvekuti zvinogona kubatsira uyeje kana ukatambira US dollar ukanzi une 100 unenge une 100 zvishuwa asi ukanzi nasty bond une mari yakati mangwana rinofuma risisina value.
Mamwe masangano ari kuti haana kunge asumwa nezve nyaya dzamuri kutaura idzi asi zvakambozewa here izvi?
Izvi zvinhu zvakadiscusswa muNGNC tikanga tambosvika pakuti tanga tatadza kuitirana zvachose asi takazenge tichivaonesa kuti honaika kana munhu akatambira mari yakati tikazoiisa kuUS dollar neofficial rate inoita mari yakati uyezve isu hatikwanisi kuona mari kuofficial rate saka zvazvinoreva ndezvekuti kana yaku parallel market inenge yakuita mari yakati vakazvionawo kuti yakanga iri mari shoma shoma isingakwanisi kuti vanhu vauye kubasa saka nyaya iripo ndiyo yekuti chanetsa ndechekuti kune varitotadza kuya kubasa izvozvi tiri kuona effective date racho ravharanzi March isusu taiti isusu fanoona zvamungatiitire kubva iko zvino kusvika March saka ipapo ndo pamwe patinetsa.
Mutungamiri wesangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions Amai Cecilia Alexander vange vari parunhare muHarare na Blessing Zulu. Asi mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vaudza Blessing kuti havasi kutambira mari yavapiwa nehurumende iyi.
Muripo watapiwa nehurumende uyo we20% yadziyawedzekwayo hatina chatiotambira pazviri 20% yepasina panoramba pasina chiripo. Murayiri dzanga achitambira 18,000 onzi uyo wapiwa 20% tiri kuti awedzerwa 3,600 RTGS.
Asika hurumende iri kuti atsunya arwa.
Imari isingakwane data, kutenga data mwedzi wese reWi-Fi rinoda 4,360. Wodziwa wedzerwa 3,600 chidzokera kubasa. Unenge uine dhimoni rechirombe ukaona uchidzokera kubasa pakadaro. Saka varayiridzi havana madhimoni akadaro, havana basa ravachadzokera. Tinonzwawo kushinyidzirwa nekuvhundutsirwa kunotaurwa kuchinzi no wage no pay. Hai isu tiri kuti taane makore mashanu tichishanda tisina pei yatawana, tisina muripo watawana. Zvinotaa kuti no pei no wage, hakuna basa ratichaita kana vachinge vasati vagadzirisa nyaya iyi. Watasvika kwandokupedzisira kuchapedzisira nyaya iyi hurumende kana ichinge isati yaisa 540 ichitangira musi wa 1 January pendete to January 1 hakuna munhu anowanikwa muzvikoro.
Asika hazvisi zvekuti here apa panorwanzo uswa ndo hunotsokodzerwa vana vechikoro havasiri here vanozosara vave parumananzombe?
Tinonzwa kusuwa nekurasikirwa kuri kuitwa vana vedu nemukana wekudzidza. Tinonzwa kusuwa nekurasikirwa kuri kuitwa generation yese. Vamwe vachadzimara vakuita madrugs nemachaya kuti vereki. Tiri kuti hurumende yavaemazero munanga akwa ngaikurumidze kuita nekuchimbidza igadzirise nyaya yenhuna yematicha zvikoro zvedu zvivhurwe vana vadzokere kuchikoro. Titi nekukurumidza zvikoro zvedu zviwanewo maeducation recovery grants kubva kucovid-19 zvirikabve nekukasika. Tibate basa vana vadzidze vapasi.
Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vange vari parunhare muHarare na Blessing Zulu weStudio 7. Sangano rinoona nezveutano pasi pose reWorld Health Organization neZulu rakazivisa kuti kusvika pari zvino mhando yeCovid-19 yeOmicron yauraya vanhu vanoita zviuru mazana mashanu kana kuti 500,000 kubva zvayatanga. Munyika zhinji kusanganisa America neZimbabwe chirwere ichi chiri kunzi chiri kudzikira asi nyanzvi mune zveutano dzinoyambira kuti chirwere ichi chichamboramba chiinesu kwechinguva. Vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vaudza Studio 7 kuti vanhu vasafurirwa nekudzika kweuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi vachiti chinogona kutsoka zvakare sezvachagara chichiita nguva dzose. Dr. Madzorera vanoti vanokurudzira hurumende kuti panguva ino chirwere ichi chichekuratidza kuti chiri kudzikira inofanirwa kuramba ichikurudzira vanhu kuti vatevedzere mitemo yose yokurwisa kupararira kwechirwere ichi.
COVID-19 tinoiziva kuti inombove ichiwanda, youraya vanhu vakawanda, yodzikira zvakare, yomboita kunge yazorora, yozomunyuka yava rimwe variant, vanhu vofa vakawanda, yodzikira futi. Macycles aya taakwaziva. Saka chikurudziro yedu kuhurumende zvino tiri panguva yokutora mafemo yatapiwa neOmicron. Hurumende ngairambe yakasimudza gadhi yayo kuziva kuti chirwere chongogona kudzoka anytime. Zvichida chaiva imwe variant yotanga kukataza vanhu futi. Saka matanho atinawo zvino akakwana. Hurumende ngaisimbisise kuti vanhu tingoramba tichiita mask up, social distancing, tichigara kure nakure, nyaya yekugeza maoko nemvura nesipo, nyaya yekusanitiza, nyaya yekuavoida masuper spreader events nezvakadero ngazvirambe zviripo. Masuper spreader events tinoaziva. Zvino nguva yatiri inoi tofanira kunyanya kuchenjerera mapolitical rallies. Inogona kuve super spreader, inogona kutanga kuspreader imwe variant nyowani kana yauya. Ndozvatokurudzira hurumende zvino pamazuva edu anaya takambozorora mbichana kubva kuCOVID-19.
Chinokonzera kudzika uku chii, Dr. Matorera?
Konzero zvokudzikira kwemanhamba evanhu vari kurwara nekufa neOmicron variant yatinayo iyi zvakawanda. Tofanira kuzvidza mubhasiketi rimwe chete. Togona kusanzwisisa kuti chikuru ndechipi pane chimwe, asi tofanira kugamuchira kuti zvikonzero zvacho zvakawanda. Chokutanga chandingataura ndechekuti izvo natural life cycle yeCOVID-19 takaiona kubvira patakatanga nevariant yokutanga. Inove ichikwira yombouraya vanhu vakawanda, vanhu vakawanda vachirwara, yodzikira yoita kunge yatonhora, yozosimudzira futi yava imwe variant, yozodzika futi yomboita kunge yatonhora, yozokwira futi. Saka cycle iyoyo tinoiziva. Zvino tiri muresting phase. Tichambozorora, tiri kutura mafemo. Ngatiregei kunyanya kutura mafemo nokuti tinogona kubvungiwa neimwe wave tisati tanasa kuzorora. Saka ndochokutanga natural life cycle. Chechipiri, immunity yatakapiwa neOmicron yakawandisa, nokuti izvo vanhu vazhinji vakarwara. Population huru yeZimbabwe yakarwara neCOVID-19. Vamwe vairwara vasingatombonoripote kumakliniki, vasingatestiwe. Saka vanhu vakarwara vakawanda sterei kudarika vanhu vakatestiwa nevakaripotiwa mafiga edu atinowanayo. Izvozvo zvakabetsera kuti vanhu vawane immunity. Even immunity kune mama variants eCOVID-19 achauya. Tinovimba kuti izvo population yedu yava neimmunity iri pamusoro. Totenda mild disease yataiwana kubva kuOmicron yakabetsera zvikuru kuti vanhu vazhinji vawane Omicron vasingafi. Chechitatu, mamezures atatingotora iwayo yekugeza maoko nemvura nesipo, nyaya yekusanitiza, hygiene yakakwana, nyaya yekupfeka mamask, nyaya yekusamira pedyo napedyo, yekusaungana mumba yakavharwa isina mahwindo, isina kuvhuvhuta kwemhepo, kuavoida masuper spreader events, zvese izvi zvakabetsera. Ende yekupedzisira yandingati izvo, hatisati tanasa kuziva effect yayo, inyaya yevaccination. Nhomba iri kubayiwa vanhu iyi ine kakubetsera kayakaita, nyange tisati tasvika mafiga atinoda ekuti izvo vanhu vanovhaccinatwa vave 10 million, asi 4 million vakavhaccinatwa ivavo vane kaadditional protection kavanopa mubhasiketi redu reprotection muZimbabwe. Saka ndo zvandinoona zvakabetsera kuti izvo mafiga eOmicron adzikire panguva ino.
Hazvigoni here kuti tingangoona 4th wave pamasvondo anotevera ava?
Munamato wedu watinawo ndewekuti izvo immunity yatakawana kubva kuOmicron iti protect kubva kune mamavariants ese achauya. Asi tinozviziva kuti izvo vairasi iri rinomuteta, rinochinja-chinja unhu hwaro. Saka rogona kuuya yaimwe variant inogona kuescape immunity yatagara tinayo. Saka ngatigarei takatarisira imwe wave yeCOVID-19. Kuitarisira hazvirevi tiri kuida, asi kureva kuti izvo tinogara takachenjera tichichengetedza unhu hwedu neutsanana hwese hwatanga tichitaura kuti tiprevente. Ngatiregei kuita kwatingati pachirungu let down our guard. Torara hope. Aiwa, ngatigarei takasunura tichiziva kuti anytime chogona kuputika futi.
Avo vange vari vaimbove gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vari parunhare kukwepe neStudio 7. Mubatanidzwa wevatungamiri vemasangano emakereke where Zimbabwe heads of Christian denominations uri kukurudzira vezvemutemo kuti vaite basa ravo nemazvo munguva ino yegadziriro yesarudzo dzemabai elections kusvika sarudzo dzaitwa musi wa26 kurume uchiti vanofanirwa kushanda vasingasarudzi vanhu vatungamiri vemasangano emakereke ava vari kukurudzirawo mapato ezvematongerwo enyika kuti asiyane netsika yekukurudzira mirizhonga mubatanidzwa uyu une vatungamiri vanobva kumasangano emakereke anoti Evangelical Fellowship of Zimbabwe, Zimbabwe Catholic Bishops Conference, Zimbabwe Council of Churches, pamwe chete ne Union for Development of Apostolic and Zionist Churches in Zimbabwe. Vatungamiri ava vari kukurudzirawo runyararo kubva kumapoka ose ane chekuita nesarudzo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri we Studio 7 abata Bishop Anselimo Magaya vekereke ye Grace Ablaze Ministries International uye vari mukuru we Zimbabwe Divine Destiny avo vanoti kurudziro iyi ndiyo yavari kufamba nayo sesangano.
Kwaro iroro rabuda rinokurudzira vezvemutemo kuti vaite basa ravo nemazvo nekukurudzira vemapato kuti vasiyane nemvonga mupopoto. Statement kana kuti chinhano position isu yatinobvumirana nayo zvakasimba nokuti ndonyaya yatagara tichirwisana nayo sevemakereke seZimbabwe Divine Destiny. Inyayawo zvakare yataka kurukura neZimbabwe Heads of Christian Denomination mugore rapera. Nyaya iyoyo akazotungamirira kuti vaproduce rimwe gwaro ravakabudisa riya rinoti sarudzo dzatinoda. Saka tatiri mukati mazvo tichikurudzirana kuti semakereke tisimuke zvinosimba zvine simba zvisina kutya.
Chii chasvitsa kuti gwaro iri ringe richiburitswa?
Statement kana kuti gwaro ravabudisa irori riri kupfuurira mberi nezvinhu zvataigara tichitaura uye zvatinoramba tichisimbisisa zvokuti hurumende inotungamirwa naMnangagwa iyo yaimbwa pasi pavaMugabe ihurumende yanga ine tsika uye ichine tsika yokumbunyikidza kodzero dzevanhu uye nokuita yatinoti muchirungu selective application of the law. Saka tiri kuti mumasarudzo ari kuuyaya izvozvo ngazvipere nokuti vemakereke hatiri kuzomira takangotarisa zvakadaro zviitika.
Tinoona kuti gwaro iri harina kusiyawo vezvematongerwo enyika avo vari kukurudzirwa kuti vasiyane nenyaya yekukonzera mhirizhonga. Zvii zvamungataura pamusoro pazvo?
Kuti mukanasongorora vakandimiriri vateveri vese muchaona kuti mapurisa yedu kana kuri kwekuti zvavo vada uye kuri kwekuti havasi kumbunyikidzwa nevematongerwo enyika zvikuru sei kubato riri kutonga rezanupf, mapurisa edu anogona kuita basa bravo nemazvo. Ndomaka muchiona kuti kana pane nyaya dzinenge dzaitika dzisinei nepolitics, mapurisa anokubatai nokuchimbidza, vanoita basa ravo nokuchimbidza. Asi zvikangosanganisa politics chete, vanobva vadududza maoko avanobva avatait. Saka isu tiri kuti vematongerwo enyika ndizonyanya zvakanyanya ende zvikuru sei bato riri kutonga dzava ndondo rine masimba ekuita kuti mapurisa aite zvaanofanira kuita. Saka tasvika pachinhano ichacho tichiziva kuti vematongerwo enyika vane chikamu chavo munyaya dzekukonzereswa kwemfungapfunga muzimbabwe.
Munoona here mapoka iwaya achitambira kurudziro iyo iri kubva kumakereke?
Ndoda kupindura mvunzo iwo pahuviri. Chokutanga, iya zvinhu zvinogona kuvanetsa vamwe vavo nokuda kwechikonzero chekuti vamwe vavo vari kubudirira kana kuti vakabudirira kana kuti vanoita kunge wahwina musarudzo vachiraidha neviolence yavanenge vakonzeresa. Saka vanhu vanuna vapfuma zvikuru sei nokuvapa zvinzvimbo nekuda kwekushandisa kutya kwevanhu nekushungurudza kwavari kuita vanhu. Saka nokuda kwaizvozvo zvingangonetsa kuti vanyatso zvigamuchira uye nokuzvita dzavanhu vangozivawo kuti pavo politically panenge papera. Asiwo Mwari vari kusimudza mhepo iri kufufuta
munyika yeZimbabwe mhepo yekuvandudzwa kwevanhu. Pane vanhu vatiri kutaura navo, pane vezvematongerwo enyika vatatishanda navo macommunities umo vari kuratidza kuti havatsvakizve kushandiswa nemapoliticians kumbunyikidza kudzoredza vanhu kupfurikidza nepfunga popoto. Saka tinodavira kuti avava kunyange vamwe vacho kutanga vanotaura kunyange vakada kuzopfuura mberi neviolence asi vachashaya vavanoshandisa kuzvinhu zvakadaro zviitike.
Bishop Anselmo Magaya vekereke yeGrace Ablaze Ministries International uye vari mukuru weZimbabwe Divine Destiny vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. NewZimbabwe.com rinoti varairidzi veLupane State University vatangavo kuramwa mabasa vachiti havasi kubhadharwa mari yemihoro yavo. Sachigaro vekomiti yevashandi vaJabulani Mpofu vanoti varairidzi havana mari yekushandisa, naizvozvo vachaenda kubasa chete kana mari yavo yemihoro yaiswa mumabhanga avo. Mukroniko mune nyaya inoti Zimbabwe yakatarisana nemadutu mpengo matanhatu mwaka uno wemvura usati wapera. MuNewsday mune nyaya inoti mutungamiri weZANU-PF vaEmerson Mnangagwa vari kuimbisa kupa vagari vemuHarare magwaro edzimba senzira yokunyengetedza vagari veguta iri kuti vavhotere nhengo dzebato ravo dziri kukukwidza musarudzo mwedzi unouya. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Pamusoro penhau yemukomana wavo ataura apa ati achitira nzira tirikuona vamunangagwa nebudiriro. Iwe mwana wako chacho haasi kuenda chikoro otarisa kuti une budiriro nokuti zvanzi kwagadzikwa mugwagwa. Wakamboita seuri munhu rudzii chaizvo kuti unofarira mugwagwa zvousingafariri chikoro chakuti mwana vako mangwana aite zvinhu zvine future undofara kuti nokuti ED agadzira mugwagwa. Mugwagwa muri right nokufarira ZANU-PF kumunoenda nokuti vanhu vanoda ZANU-PF havana chikoro kubva kuna president kusvika kunana ava president vacho hatina kunadzidza, vice president haana kudzidza, iwe wacho wekara hauna kudzidza, kana anenge ari nditsvaka vanditsvaka vanotsvaka ndiri pano ndozvino madzikoba ati pano saka anongonditsvaka ndiri pano.
Mangwanani washamarari newateereri tiri panhau yematicha. Maticha tovakumbira kuti varamba vakadzvanya takavasapota chaizvozvo tovabereki, kwete izvovo zvekuti kana watanga streke yauzoona hwane hwana akudzokera kuchikoro. Aiwa nyasiitaiwo chinhu chimwe chete, chinangwa chimwe chete, mese muuratidza kuti mune nzara. Saka nzara yenyu ndaipedzwe nekubatana, kwete zvekuti kutozoona rimwe union yakuenda kubasa imwe ichisara iri pastreke. Hazvishande izvozvo, itai mese maunion streke mese mona one week chaiyo mune mapuwa mari nezvakanaka takakusapota rimuite basa sebasa, kwete zvekuti munoshanda mine nzara. Ticha haya dhongwe kuti aende kuchikoro kwaanoshanda isedi kuti aende nemotokari woyo ndakakwira dhongwe.
Makadiko makadiko makuru mutsongwa chestudio 7. Aiwa ndiri muteereri mukuru chaiyi, nokumbirawo nyaya dzinoitika mazuva ese, handizivi tingabatana sei.
Makadiko pastudio 7 aurakazvoyo kutataura zvaaaaa tinoti kuaita mberi navo munangako anotaura zvokuti hanzi vari kuvakanyika kwee kusouth africa uyu ari kutsvagii mumiriri weZANU-PF ari kusouth africa here kana kuti ndiambasada ari kuhoreswa nenyika here munhu zvaari kutaura kwaari ukoko kana kuti mumiriri weANC kwaari kusouth africa ari kutsvagii kana achiti pamberi nezanu ari kutsvagei ikoko ngaasati nyangadzao anondoti bhora.
kwana ndiva Studio 7 hapa maamuka semhuri yeZimbabwe nevashamariri vese Studio 7 ndiroda kungotendawo kune vashamariri veStudio 7 naProfesa Gift Ngano kuvabata kwavanenge vachiita pamwe maprograms yavanenge vachiita ndoda kuzvitenda izvozvo because ndo incolumnist vandakaona anotaura zvinonyatsa kundibata ende ndakagusikana naye saka ndinotenda ende ndafara nasi ndichimunzwa mapfena achitaura musechipirimo saka ndinotenda nekumubata kwamunge muchiita padzimwe nyaya dzakafanira dzeupfumo hwenyika ndatenda
makadiko makadiko pastudio 7 vashamarari vepastudio 7 nevatereri vese makadiko haiwa isu tinotamba chaizvo pana baba vataura ivo kuti izvoni pamberi na ED pamberi na ED ndinoti kuna babawo sorry kuseri kwa sorry ekuti mashoko enyu haana ruvako shanduko yamuri kutaura iri kuitika kuZimbabwe ndeipi chaiyo ekuti ndanzwa muchitaura kuti imi muri muSouth Africa muri kutsvake muSouth Africa kana dai kuZimbabwe kuine shanduko chipi chamaona chagadzirwa na ED chaita kuti nyika inake chadzoita kuti muti pamberi nezanupf dai muri mumwe magona kutsvaka panorutiswa marutiswa nekuti mashoko amunotaurayo haana ruvako mashoko anodzosera vanhu kumashure nekuti vanhu vari kutambura Zimbabwe inyika iri kumbotaurwa pose pose pawasvika nenyaya yechimiro chiri muZimbabwe Zimbabwe haina chimiro chakanaka haine chimiro chinonyadzisa pasi rino asi muri kuramba muchiti pamberi nevanhu vari kuuraya nyika hamuoniwe here gwara remusangano wenyu kuti haina kumira zvakanaka madii kuvhurwa maziso maona chakanaka marege yakuramba muchipofoma tikazvitarisa kuti nemakore amina nemakore mashoma zvisingamboite kuti musvike pakutaura mashoko kuti pamberi nezanup dai machinja mufungiro baba nguva ichipo nguva isati yapera ndatenda
mangwanana akanaka Studio 7 ndinoitwa Sentemba Moyo tichipekenyura pano paSouth Africa ya ndinotsigira kuti vanhu vanofanira wanazoona unanzotarira kuti papati iripo iyi unenge pati ZANU-PF vanhu vasabvumidzwa kuvhotera ZANU-PF uchiona huri uri kuinzwa naAmerson Mnangagwa izvozvo tinoshungurudzika zvikuru kuti vana weZimbabwe tinoshuwirwa vari budiriro tinoshuwirawo kutiwe tichigare zvakanaka tinoshuwirawo kuti tivakewo dzimba dzedu kunyika kwedu kwetinobva tisiyane nezvekushungurudzwa kunyika dzevamwe asi vanhu vanoti pamberi nezanup zanup iri kuitisa huori tarisa izvozvo varaidzi vedu havasi kuenda kumabasa nekubudikidza kwekushaya mari dzemubhadhara saka zvino izvozvo zvose zvinotaridzwa zvinofanira kuti zvive zvakanatsiriswa kuti Zimbabwe idzoke pechekare nekuti Zimbabwe yaiva iri nyika yava ichishamisa kune dzimwe nyika asi izvezvi takutanga kuti pese paunofamba ukati unobva Zimbabwe vakutanga kuti ndiyo nyika youhuri
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U-band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Zvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi Zimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions pari zvino ichambotambira mari yakapiwa vashandi vehurumende nhaurirano nehurumende dzichienderera mberi asi vamwe vashandi vehurumende vanoti hurumende hapana zvayakaita zvinovabatsira
Sangano reZimbabwe Heads of Christian Denominations rinokurudzira vezvemitemo kuti vaite basa ravo nemazvo munguva ino yegadziriro yesarudzo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.